veruzhinji muHarare vakaita sava Francis Machimbidzofa vanoti zvichitevera makakatanwa ari muzanu PF munhu anonyanyorasikirwa zvikuru nezvakaitwa navamugabe ndiva Emerson Mnangagwa avo vakadzingirwa makurukota maviri anovatsigira vachinga Dube naamai Priska Mfumira avo vanonzi vari muchikwata cheteam Lacoste. Vamachimbidzofa vati gurukota idzva rezvemitemo vahappyton bonyongwe avo vakatsiva vamunangagwa segurukota rezvemitemo havana zvakawanda zvavanokwanisa kuvandudza mubazi iri nenguva pfupi yasara kuti sarudzo itsva dziitwe.
Akabhineti itsva yakaiswa namugabe zvakafanana nokuti haana zvaakatomboita, otherwise deni akangorega zvakatodaro zviri nani, because ukatora munhu anenge bonyongwa anoziva chii kuministiri yapowa yejustice, tonazvokuti hazvina zvazvinobatsira ende hazvina zvazvinoyamura vana vezimbabwe, but actually zvinotoraramisa functions dzavo dzemuzanu PF. Ari kuda zvinoraramisa iye kuti arambe ari pachigaro afirepo.
Nhengo yemdct vashakespeare mukoi vati kudomwa kwemakurukota matsva kwakaitwa navamugabe kuedza kugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Kunyange hazvo vamugabe vakati vanhu ava vakapiwa zvigaro izvi nekugona kwavo basa.
Nyaya yerishafo yekabhineti yakaitwa na Robert Mugabe haina zvizhinji kana kuti chimwe chete chainogona kunge ichichinja, nekuti dambudziko ratiri kutarisana naro senyika idambudziko relegitimacy. Iko zvino izvi muri kuona takatarisana nesarudzo dzeutungamiriri hwenyika. Sarudzo idzodzo dzikasafamba zvakanaka, the problem yatinayo kana kuti dambudziko ratinaro mukati menyika inoi reillegitimacy rinongoramba riripo. Saka kunyange ukatora nyanzvi dzinoziva nezveikonomi, ukatora nyanzvi dzinoziva nezvemari, nyange ukadzipa portfolio yakaita sei, as long tine an illegitimacy crisis hazvigoni kunge zvichichinja chino. Ende tiri kuziva kuti vanhu vakapiwa mabasa mukabhineti itsva yaitwa naRobert Mugabe vanhu vanomutsigira kana kuti zvimbwa sungata zvake. Tinoziva kuti ZANU-PF naRobert Mugabe vanoshandisa system yepatronage, saka hazvina zvazvinochinja mukati menyika ino, asi kutoti zvicharamba zvichiwedzera kushupika kwevana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo, vanhu vashoma vachipfachura.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF Muzvare Chengetai Magwaza vanoti vanhu vakadomwa navamugabe ava vanhu vanokwanisa kuita mabasa avo uye vachange vachibatsirwa nenyanzvi dziri mumapazi avachange vachitungamirira.
Kusarudzo kwakaita makurukota aya navamugabe zvinoratidza kuti vanhu vavanovimba navo mukushanda basa muhurumende, saka ndinoona zvakakodzera, hazvina kuipa kuti vakavasarudzirei kuti vave vatungamiriri vemapazi ehurumende iwayo, nekuti tikatarisa pakushanda kunoitwa maministries, mapermanent secretaries ndivo vazhinji vacho vanenge vakadzidzira basa rinenge richida kuitwa maministries, saka ndivo vanotakura mutoro wese wekubata basa rinenge richiitwa. Maministers vangori mafigureheads semaonero angu, saka hapana chakaipa.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Rohanya vati pane zvinhu zvitatu zvingadzidzwa kubva mukuchinjwa kwakaitwa mamwe makurukota ehurumende navamugabe nezuro.
Zvitsva yakaiswa navamugabe inoratidza zvinhu zvitatu. Inoratidza nyaya yekuda masimba, kana tingati power, patronage negreed, kugara. Kana tichitaura nyaya yemasimba, munotaura vanhu vakafanana navabonyongwe vakaiswa navamugabe, vamupofu vakaitwa minister of home affairs, vachimedza vakaendeswa kumasvingo kwakuna mamahofa ivo vasingawirirani neexecutive iriko yekumasvingo, vask Moyo vakaitwa minister of information, navamatema vakaiswa minister of war veterans vachibvisa vatsingatuve. Ndo zvinoratidza kuti vamugabe ipapo vanga vachiruka nyaya yemasimba, nokuti vabonyongwa vatora masimba neministiri yangachirwana vamunangagwa inokosha, unengori leader wehouse, mukuru muparamendi, une access kuparamendi, une access futi kucontrola nyaya dzenational prosecuting authority, nokucontrola futi nyaya dzekuti anosungwa nokundotongwa ndiani. Ndopanyaya yepao. Nyaya yepatronage, vanhu vanodya nevanhu vokuba nevanhu veukama zvinobudiswa navachombo, hama yavamugabe for a long time is a family friend, vambwembwe vanokama namai mugabe vaiswa kutourism zhuwawo yaiswa kuminister of labour, muzukuru wavamugabe anenge ane access kuna nanasa achione access futi yokupinza vanhu akafanana ne nema youth border gaze aya nema youth officers muhurumende votara vamuzembi futi vaisirwa umomo kuti vanonanzva ende vanotaura zvinhu zvisina kana musoro kuindirana futi nokutora madegree vachiti madoctor vari nhema vodida futi kuna vashamu avo vapinzwapo vainga vamboenda kuvainzirova mamujuru asi ke zvino vadzuva zvinorovati vane vachinanzva vamugabe zvokufa kudarika paya pavaiti krimora ndonyaya yepatronye but asi nyaya iripepa panyaya yemasimba nyaya yepatroneji nenyaya yokukara asi chinhu chikuru chinobudiswa pacabinet reshuffle. The cabinet reshuffle is therefore a representation of continuous elite capture of the political economy of the country for the preservation of power by President Mugabe nemhuri yavo. Kuti simba rirambe rina Mugabe nemhuri yavo ndo zvinoratidza zvaitwa pacabinet reshuffle than any other thing.
Kunyangwe hazvo Muzanu PF muine makakatanwa ekuti achatora matomo kubva kuna vamugabe ndiani, varuhanya vati kuchinjwa kwakaitwa makurukota aya hakunei nekubvisa mapapiro ava Munangagwa avo vanonzi vari kuda kuzotora masimba kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro. Varuhanya vati vamugabe munhu ari kuda kutofira pachigaro.
Vamugabe vamunangagwa vanga vasina mapapiro kumbochallenja vamugabe mapapiro. Hapana munhu anekwanisa kuita mapapiro kana uri mupolitiburo inochewa naamugabe, kana uri mucentral committee inochewa naamugabe, kana uri muhurumende inochewa naamugabe. Tinonyanya kuwanza maperceptions not chokwadi. Munhu ane mapapiro chete Muzanu kumburuka nokuti ndivamugabe, tingangoti masimba avo nenyaya yekuti vanga varivo minister of Ngingiri Home Affairs, minister of justice vari vice president ndo angobviswa akaitwa mashoma. Kana kuti vamwe vanhu vanoratidzawo kuti ava ndo vanoda vamunangagwa vana kukuvawo mapozisheni akakura. Asi chinhu chikuru chatinofanira kuziva ndechekuti Muzanu PF munhu ane masimba munhu wani, munhu wani ane masimba ndevamugabe. Vamugabe vamunangagwa munofanira kuziva kuti vamunangagwa ndi vice wavamugabe mugovernment nomubato kakati mustate nomubato. Saka havana masimba avakwanisa kuti vangava nawo kana mapapiro avanawo anodarika, vatori muhapwa dzavamugabe.
Saka tingati here isusu panyaya dzekuti achatora matomo kubva kuna vamugabe ndiani, tingati isusu takatarisa vanhu vaiswa ava, tingati isusu G14 nelacoste zvinenge zvamira papi?
Aiwa, hapana munhu anotora masimba kubva kuna vamugabe. Vamugabe varipo, vamugabe ndio G14, ndovanoenda G14 nomukadzi wavo. Asi chinhu chinofanira kuziva vanhu ndechekuti masimba emuzanu PF neemuhurumende haana munhu anotora kana vamugabe vachifema. Kuti achatora masimba avamugabe mupati nomunyika takatarisa Zanu, izvozvo zvichatoitika vamugabe vatofa. Vamugabe vacharibva kustate house vachiita kuheroes echo. Succession yomuzanu semaonera andinoita inotoitika kana paitika zvinhu zviviri, aidha vamugabe vafa kati vamugabe vaincapacitated zvokuti kana kufamba kuenda kutoilet kuchimbuzi havachagoni, nokudya havachagoni kana kutaura. As long as vamugabe vachifamba vachitaura vachiona Muzanu, hapana munhu anotora pawa kubva kuna vamugabe. Saka zvepawa remafaction izvi kungoda kunyatsisana nokusvodesana kuti kwai vamunangagwa vanoda kuzodini. Vamunangagwa vakwanisi kutora simba kubva kuna vamugabe, vamugabe varipo. Plaza mugabe akwazi kutora simba kubva kwavari kuza mugabe ndiwo G40.
Zvichakadai makurukota akadomwa navamugabe nezuro aya atora mhiko dzebasa nhasi achibva atopinda mumasangano emakurukota ehurumende. Nyaya iyi yatumirwa.